Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 27th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mchanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about drought amid reports of serious hunger in Zimbabwe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the drought situation and hunger in Zimbabwe.
8 million people are in need of drought relief aid in Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South provinces, devastated by one of the worst dry spells in years in Zimbabwe. More than 30,000 cattle have died in these regions, leaving most farmers without their most prized possessions.
According to the World Food Program, about 2.2 million people in urban areas and 5.5 million people in rural Zimbabwe are food insecure. The situation has become desperate, with the United Nations agency appealing for $200 million as it expects to double the number of people it assists up to 4.1 million.
Indications are that the WFP will run out of food by the end of February, coinciding with the peak of the hunger season. Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of Southern Africa. The 2019 maize harvest was down 50% on 2018, with overall cereal outreach less than half the national requirement.
The crippling drought has been fueled by hyperinflation, resulting in prices of basic commodities going up, forcing millions of people to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt.
There is no joy for vulnerable Zimbabweans, including subsistence farmers, who are facing erratic rains. The WFP says this season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas.
Kanye lokuma elizweni eZimbabwe salithembisa ngeviki iphelileyo ukuthi sizalethulela isimo sendlala lokuma kwele Zimbabwe. Namhlanje siqalisile lingakhohlwa njalo lokuthi lihambe kusuku 7 ntambama ngo 7 o'clock kusiyafika ngo 8 sabe silethulela okunenge. Yes, sizwile ke ukuthi abantu abaningi bayalamba okumangalisayo. I-WFP ithi abantu iZimbabwe yonke jikelele abafika 8 million, singathi ke 5.7 million bahlupheka okunzima. So lenkomo eziningi ezedlula 30,000 kuthwala zisezibulewe ikoma. Ye, sizwile ukuthi njalo lezulu seliphuzile. So ke sifisa ukuthi silethulele konke lokhu, sizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, uyezve neparadio. Nasi tiri kutarisa isu nyaya yenzara, uyezve nekushayikwa kwemvura yakakwana iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Umo tiri kuona vamwe vazhinji vachiti ivo nyaya yechikafu iri kunetsa. Sangano reWFP riri kutaura iro kuti pachange pasina chikafu chakanyatsokwana, uyezve vazhinji vachange vakatarisana nenzara, sezvo mwaka wegore rino usina kubuda zvakanaka. Nzvimbo dziri kutarisana nekunge dziine nzara dzinosanganisira Matabeleland North, Mashingo neMatabeleland South province. Asi izvi zviri kutaurwa zvakare kuti pane mombe dzakawanda dzinosvika idzo 30,000 dzakawanikwa dzichishaika munzvimbo idzodzi sezvo kusina mvura. Uyezve mombe idzi dzanga dziri kushaya furo. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa pano. Uyezve kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tigokufonerai. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu munharaunda dzavari.
Gore rino upenyu hwakatiomera, nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana, gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo, asi iko zvinozvishuwa zvapera, kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei tiri kutozvishaiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi tichongoona chibhorwa chirakaderera. Gore rakapera mangu makuru ose tinombosibatsirwa nema Oxfam neizvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muward 7 mune mamwa kwachipi mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo mvura yo chaizi kunaya apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichi ne ichi chiya chati kutumbuka muna tukuona kuti zvakatosiyana ichi chiri kutotumbuka chakadai mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa mochoona kuti hapana nzara chaiyo goromyo tinayo apa tina vana vari kuenda kuchikoro tivanoda school fees kuti tichenge chibagwe chacho tinowanikwa kumasvingo apa tinoda mari ye transport hatina upenyu hwacho hwakagoja apa tiri kudhura mari dzacho hatisina tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu kumasvingo. Sezvo muri kunzwa vari kubva vataura ivo kuti gore rino harina kumira zvakanaka chibarwe mabarwe avo avari kutarisa taona tese kuti pari zvino akatosvava.
Iye, sike siye matoren south, sibone kuti bainzani kuna ngale, sizo kutwa ke batingi ukudla, nampa banye awasenyandeni. Iri kesi kuna ngale inyandene risk settlement scheme. Aga sizo kutiba tini mwotupo lolo.
Sitola mavili kono kusiti siteng. Okungane silako. Njalo limpupu zive kone zdolo ngoba nginje senge ngaya itinga ngaiswela ngaze ngaizuza nzima. Kona kusese katesi. So sesibone ngani uhulumende ngabe la iya kubona ithatha amanyathelo ingenele ngoba siza kufa.
That is a lady in Enyandeni recycling scheme. Marvelous. Do we have any other people somewhere else?
Yes, let's go to our next video. Timbonzwa zvakare zvekutaurwa nevamwe vari kune imwe nharaunda.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi simataurire yatikuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamaricho tibatanidza totenga ka 10 kg tobva taibva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga chandi andimwe tea but shuga mba musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokuja pazuwa kawani wani wachona hauguti. Makuseni ukawana zvekuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchaja uchaja maneru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mungoitana kadimbu-dimbu moona kutya.
Apo tiri kunzwa kubva kune vamwe amai vari kumashonaland west vachitsanangura ivo kuti panguva ino vari kutowanikwa ivo havachakwanisa zviya zvekuti munodya katatsu pazuva. Vari kutaura ivo kuti chakatokosha kwavari isauti nekuti unogona kuti ukaona sauti wokwanisa kuwanikwa uchiishandisa nezvimwewo uyezve vari kuchema chema vachiti mhuri pari zvino iri kutofa nenzara nemamiriro akaita gore rino.
Yes, sibuyela njalo eMthweni South sike sizwe umnyu baba lapho tutini ubaba uBhebhe ongukansela eNyandeni.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukungangezelelwa kodwa kuyehlula. Ngoba khathesi ngilabantu abakhona 130 abatholayo abaselayo kuthi ukuthi imizi ama-household angu-130 atholayo kunapha ku-advise. So abaningi vele abazuzi lutho. Lokuthenga bathi nxa besiyathenga ngale GMP kusuka kuba coste kakhulu i-transport le umumbi wakhona omunye wabonakele plus umumbi wakhona omunye uyabuvela ungakwani amagogoko kumbe amabili uyaba ingxenye kuligogoko ele-three quarters. So akusine sokuyilosi kuvele sokuphihlezi kwindlala kuphela ekhaya ngakho esikhala ngayo sibili. Mina ngisibili bengisisemfisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela kwi-food for work abantu basebenze eminye imisebenzi nakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi esijobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele isenze ama.
That is Councillor Pepe of Enyandeni Resettlement Scheme. He is urging NGOs to chip in because he says hunger is a problem in his area.
Mm-hmm. I think we also have an official from Mashingo who is actually talking about the situation in his country. Let's try and see if we can hear from him, an official from Mashingo, on video talking about the situation in his province.
Yeah, I'm not Mashingo. Roughly, we're expecting, anticipating about 1 million people which are there, but which come. Remainder of Burgis and the Department of Social Welfare need to rush the committee work of Pachkaf to the majority of the residents of Mashima. Remainder Changi Chipang 50 kg, that's a family. At the same time, to touch the World Food Program. Change the upscale programs. Number one, number 5 districts. Now the hotels are much cheaper. The 76 AC. The open floating. What's a more to play? When you put a coach, put a band on each car. To touch the car. NGOs and Ungar Kuri and Ungachibati, Christian Aid, Ungachibati, Rajit and Maprochat, Ungachibati and Red Cross, Ungachibati.
Aiwa, regai tinswe zvakare kubva kubato reZANU PF vachitaurawo MP veko vekumasvingo ikoko vachitaurawo mamirira akaita zvinhu kudunhu ravo.
Ward 4, Ward 9 and 5.
Okay. Sa MP ni mpani za mruku chao uye mno kurudzira chii kuwa nu vemu kutuweni kanare dunurusere masungo eze o.
Isu inisa MP we mwenezi isu kuti ndiri no, nengo mprovi ze za nupia. Ino kurudzira wanu tinguwa chiripo kuti Lambai mchirima, mchizara. Nguwa iliko, chiloko na ukowa. Nembura ya kana ya iko zino ini. Sinima chance ukowa. Saka lambai makakinga, lambai mchita za mnoita. Inio sa MP, grau kuchita president wakati pa rice. Chikano pavani, mahospitara, hospitara, takano hospitara wese. Ndirikura majua kubidira vanhu kuti chatakawana minda yedu yatakapuwa nehurumende ngati ishandise ndiyo inosumudza nyika yedu. Hatingatengi cabbage murutenga ne $45 isu tine mvura inoyerera yarunde kwose mvura inongoyerera ngatirime magarden ngatitotengesa isuku kurutenga tichibva kuminda yedu chinovatengesera vanofanira kuhonda kwatiri havanokwira bhazi nohonda kuHarare.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuMP vakamirira ivo bato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya yekushayikwa kwechikafu mudunhu mavo. Vachitaurawo zvakare vachikurudzira vamwe vanga vasati vawanikwa vachidyara mbesa kuti pachiri nenguva shoma shoma yekuti vanhu vadyare mbesa. Saka ndo zvavanga vari panhasi. Tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu uye munoziva zvekuita. Kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora namba dzenyu, makanyora zvakare macodes numbers enyu tigowana.
I think marvelous. We're joined by our first guest, and that is Mr. Everson Ndlovu, who is a disaster management expert. He is at the National University of Science and Technology in Bulawayo. He is a lecturer there. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Say good evening. Good evening to Alistair.
Thank you so much for joining us. So tell us a bit about what is happening in Zimbabwe. You are a disaster management expert and you know these issues to do with climate change, and you are an agriculturalist as well. So tell us what is happening, you know, in terms of drought and hunger.
This is the third year running we are hit by a drought. What we have seen of late is that these droughts are protracted and then our farmers are not prepared. That's our major challenge. Preparedness is our challenge. So what we need really is to get our farmers prepared for any eventuality. You know, it's so disastrous to note that every time we are hit by a drought, we are quick to summon, to try and harvest whatever external aid we can get. But I believe that given our land, given our resources, we can prepare ourselves for this drought. I'm quite aware of the climate change issues, but then still, there is need for preparedness. How? We need to ensure there is adequate water. You know, most of our dams right now are heavily filtered. Heavily filtered. They hardly can contain adequate water to last throughout the year. That's our major challenge. We don't have water enough so that our farmers can do cropping throughout the year. We have been dependent on rain-fed agriculture for centuries now. And I think given the climate change, it's high time we change and turn to productive cropping or cropping that can be done throughout the year. That's my challenge. People are losing crops. People are losing livestock. And the hunger issues are quite high across the country. Even in urban areas, you find long queues. People waiting to buy, and if ever you buy, some millimeters. And we can't afford to lose time like that. We just need to be prepared.
Thank you very much, and stay on the line.
Aiwa, tinotenda varipa live feed edu parizvino regai timbotora mukana uno kuti tikukwazisei. Muri mutoro ari pano tirikona Terence Nharo ari kuti ari pano munyaradzi midzi hanzi muri seiko sisima havina Gibbs Dube mushipe Cosmas hanzi tirimo mumasvingo mvura yaramba mudenga hamawe. Saka our caller here, Mushipe Cosmas, is saying is actually from Mashingo, and he says the water is definitely, the rains are not coming anytime soon from what you can see. Edimbiri Awanda, I'm watching you from Durban. Ishmael Chifadza, and we say, sister, and tinoku kwa sayi ne mufaro mukuru, ndi chifara one chirongwa ichi, aiwa tinoku tambira yao mchirongwa, uye zira ikutika na muda kupinda mchirongwa, nyora yi namba zenyu, maka isama code namba zenyu, tigo kufone rai, Jeffrey Liwaya, sister Mavish, waka oma, isukuno tiri kutosha ndira kutenga chikafu chete. Zed soko hanzi, but wachi yaka wani kwa wani ya tuwa bama. Ayu wandufunga ati ambo seta kivanu. Kennedy zitatu, aruti maskwela sayi tetema avina mkoma Gibbs. I'm watching you live from Zimbabwe. Mnogo na utuzo ati muriku Zimbabwe, murikupi. Christopher Tembo, aripano Jeffrey Liwayo. Hanzi muri sayi tetema avia, I'm watching you from Cape Town. Laxon Gwizangwe, hanzi maskwela sayi tetema avia, I'm watching you from Polokwani, ndiri kuno ku South Africa. Donald Mambomans, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Please call me. I will try to kufone rai Gibbs.
Yeah, upamela kumalo uti eZimbabwe kunzima. Mnyake nyonke abantu bahlupheka okumangalisayo. Uzobuya ke usindiso Pepe uti ndibukele. Siyabonga kakhulu ngiseso wethu. Uzobuya njalo ke Carlton Diliza Hlongwane uti kanti eMathebeleni South linalise Westwood 7 kuseGwanda yini kuphela. Lifika nini eKezi, eMambale, eMalaba, koBidi, lakoBhango nezinye indawo. Hayi siyafinyelela khona ngapho. Usimelele kuphela uzobona tuju. Nxa kule story simnandi siyabuchaya siyabuya khona ngapho. So kunjalo Carlton. Kuzobuya labanye ke abaTNayo. Sibuyele kubaba uNdlovu Everton Everson Ndlovu lapha ke oseNust. So yena ukhangela into lezi zabo disaster management. Nxa sesikhangela ke baba Ndlovu sibona ukuthi izula lini kwenziwa yiloko kuthiwa isigudumezi seclimate change. Po abantu bangazimisela njani ukuthi bakulungise khonoko? Ngicela ukuchaya ngesintu.
Ye, okuqakathekileyo lapha kaba yikuthi sinanzelele ukuthi imikhathi yatshintsha. Lokho yinto ekhona. So abalimi kuhle bagebhe badinge amanzi. Ngiyakwazi kuyadula. Kodwa nga uhulumente nga lalaba labanye abasizayo basiza kakhulukazi ekudingeni amanzi nokuthi babone ukuthi upstream sengaphetshwa kwamadamu ngayo lapho okuvela khona amanzi kuhlanyele izihlahla ukwenzela ukuthi amadamu angaqhibeleki masinyane atende ukugcinakala ukuze alondoloze amanzi amaningi okwesikhathi eside. Ngiyananzele ukuthi khona isikhathi sokuthiwa simele izulu simile sekhathi lakudala. Akusasizi ukuthi simele izulu. Kodwa sila manzi siyakwanisa ukulima umnyaka uze uphele. Silime ngenyanga nenyanga ngenyanga ngenyanga sitheleze asuke sibone indlela isiba khona. Kulenzeke elisekhona emhlabeni akuphali ngathi lokho. Namhlanje abantwana bakwa-Israyeli bayalima bakudesert. Ibhutana siyayibona igedi lamadamu bayalima ibele angikhuluma ngebele ngithi ibele ayikhona umuntu. Amabele angalana ngithi lakho sengabizwayo. Kodwa bukabuthane ukufuze ngenzalo. So thina-ke ngendlela abalimi bethu abafunde ngayo ngendlela abantu abagidimisele kahulumende abafunde ngayo angibele ukuthi singabe sekesikhuluma ngendlalo. I think kuyethu ukuthi sithinthe imicabango sithinthe ukwenza kwethu. Ngitho nenkomo abazali abalimi babenenzela ukuthi akusancede ukugcina inkomo 200. So those who attend the people of the members of the tell us that the people of the world are not to put together the same way, putting a more food for the people around. But all of them, the partners, the women, the people, the people, the people, the people, the people, the people, the people,
the people, the people, the people, the people, the people to adopt new ways of, you know, cropping and harnessing water and all those kind of things.
Tina kola we do kutanga. Hello, kola.
Hey, kwazo. Tido.
Aiwa, tido wadi. Makadi yiko yikoko.
Ah, ndi zozo.
Tiduta wana nanuye je, muri kupi?
Ah, ndi yiko South Africa, Pretoria. Kana, mfundisi moyo.
Aiwa, mfundisi toku chingamiza. Itipeo fungwa zinyu panyaya ye nzara yikunzi ya teke shira mnika.
Ya chokutanga regai ndi tawezeshwa nzara ku Zimbabwe yakaoma munoona kana uchindwa uri kure nokuti pananga ndiri kumusha mwedzi wose ndichifamba munzu dzakasiyana siyana kumamisha ndakataura chokwadzo chakana uchindwa paredio ipa pastudio 7 uri kukwauri ukoko unomahau unongotaurawo asi kana usingwaona ndaeri kumusha inochemedza kari ini pachangu ndakachema ndichifamba mukati medzimwe nzvimbo. Zeshuwa nyika yeZimbabwe yakaremerwa kuziko renzara inotyisa ndaeri mukati menyika yeZimbabwe inotoda nyasha tendazve toro tenda futi mune madhona aya veiro veamerica vari kubatsira zvikuru nokuti takaona vanhu vachihorefawo mapfunde kutoone pizi dzakasiyana siyana zvimwe zvimwe zvinobatsira uye futi chimwe chandakaona kune dzimwe nzvimbo dzakafanana na Shredi Noti kwana Google kuswati kumalika lendi chimwe chakabatsira kwazvo kuvane mairigesheni nguva anoti kubatsira basa dambudziko riko ndiri panguva yemvura yepaitinge yapwa mbudzi masave nemagetsi ndozvo dambudziko chekuti vanhu vanhu vachirara usiku hwose.
Mfundisi moyo dai mambofamba famba nhare dzenyu dzakukakama kakama. Alo, nare dzenyu dzakuita majela. Mbotaura ifti tinzwe kana zvaramba tozvudzwa kwamo. Taura itinzwe.
Ndinzwa kuti zveshuwa nzara yemukati menyika yeZimbabwe yakaoma zvisingabviri nokuti zveshuwa vanhu vari kunhonga zvisine muromo. Ndakafamba munzvimbo dzekumamisha zhinji dzandaifamba ndichiona ungwana hwakasiyana sezvo zvataingoitawo vanhu vari kutambudzika asi nenhenda rive kuti pakubatsirikawo zvishomashopo akukoreswa mumapfunde kwaanonge achiita nokuti ndakaona dzimwe dzimwewo nzimba ingowanisawo mapfunde apa napa igona kurarama zveshuwa munyika yeZimbabwe makaoma zvikuru zvinotoda nyasha dzashe kuri zvitungamiri chatiritokumbira inhau yevabatsiri vanokoresa vasamaria vakanaka vemadhona.
Pane zvamataura muchiti pane nzvimbo dzamakaona kwanga kuine vaihoreswa chimwe chikafu ndekupi uye zvevaipihwe chii?
kwandaka famba ndakaona nzimbo yakafane kuti Sumbanje Manikalendi kwana Sumbanje kwachiti machona kwachiti machona Sumbanje Veneka nekuna namatikwa kuita kuna kwagudo kwamuteyo Chirezi noti kunyahanga ndakasiyana siyana ndaneka famba vanhu vaihoreswa kune madhona ariko anonzi vanamwemezi nerimwe dhona rekuamerica rinonge achibatsira vanhu namapfundi nepizi nemagaloni emafuta zvakasiyana siyana ndizvonzi ndakaona zvaibatsirwawo vanhu izvozvo zvichibva nokuti muri vanhu vangani pamusha chichi ndozvonzi ndakaona zvino zvaibatsirwa vanhu izvozvo ende futi zvechimwe chinhu chandakaona chinobenda vanhu vakawanda sanoita kuti kuno kune mairigation zvakafane nekwana gudo zasu problem iko ndekuti kune ada yainonzi kuada Sumbanje vanhu veada Sumbanje vanovhara mvura yose kuti ende kwavo saka vane mairigation ari zasaya kana sekuno mvura isaisi sazvino zvakusina vanenge vachitambudza vanenge vatoomerwa kuti vakadzi vose vakasiyana siyana vanga vachirara murwizi vachichera kuti vagone kuwana madiridzo avo agone kudiridzwa nekuti vazhinji vacho zvaitosvika pakutsva kuoma nekuti ndo zvaitoraramisa vanhu vakawanda ende futi chimwe chinhu chavanochema nacho dhona rakavabatsira kuti pakurima zvimwe zvirimwa zvinenge zvichingotorwa vasingagoni kuwana chouviri saka ndizvo zvimwe saka nzara munyika yezimbabwe yakaoma koita futi kune kuzaka vanohoro futi kwafanira kuwana shure kuwana shure ana chekenyere ndingakuti dzimwe nzvimbo zhinji vanonge vachipihwa asi chiri zvakadero zvazvo zvinhu zvakafanira izvozvo vamwe havawani nenhau yokuti vanonge vachinzimi sezvamunoziva mukati menyika yezimbabwe saka dzimwe dzimwe dzatakafamba tichiona zvataiona tikaona kuchipatara chepaSt Joseph pane lebhe yemadzimai vanenge vachitambudzikawo futi kane chikafu vange zvichitobva kumaruzevhu kumamusha vokuti vagone kurarama zveshuwa nzara iri kumunyika yezimbabwe inotoda ruoko rwamwari kuti vabatsiri vakafanana nenation dzimwe nyika dzigone kutongobatsira kuti vanhu vagone kurara nokuti kana vakasadero vanhu vanofa ende futi chimwe chinhu ndakaona vanhu vairarama
aiwa regaitisira
tete sezvatakawanda semunhu wakafamba kuzimbabwe akaona chiwandakaona zvipfuyo mombe dziri kupera kufa ndo chimwe chaisiraramisa vanhu vakawanda vanhu vanoswera mumasango vachichera chingakafana nemapoteto vanoti zombwe vachibatsira mombe dzavo dzirarame saka hai chimiro chinyika yezimbabwe chakaoma chatinokudai mvura yakanaya zvingaita zviri nani chiri nyika yakaoma asi mvura yakanaya agriculture yakagona kuoparita zvakanaka vanhu vanobatsirika
aiwa tinotenda kidzi
yes lo baba unhlanhla dube ecingweni baba dube kunjani
bye
babay
nyaphila njani poti
siyaphila mfowethu injalo indlala ekhaya bantu
hayi indlala ineva kakhulu
akusitele ukuthi kume njani njalo lapho kudabuka khona
hayi la idabuka khona sengikuthi hayi kuyanyiwa
kungaphi khonapho mfowethu ibala lelo hey alikhulunywa ibala lelo
hayi ngeke usane ungalikhulumi
hayi kuqala mhlawumbe kulabantwana
sizofuna silikhulume futhi
hayi ngithi ibala lokuthi ibala lelo liqambileyo lelo uli avoid mbijana
okay
emsakazweni ye kodwa khuluma selusitshele ukuthi kume njani ukhuluma inhliziyo yakho yonke
futhi asiphili kahle futhi abantu bayalamba ekhaya kakhulu simo uyasibona nawe ukuthi sinjani baza kutshela kuphela ukuthi okay kuze abantu balambe yilokhu nalokhu ngokwenziwe izulu wathi uyakubona but uhulumeni wethu wenzani phela ngoba siyalamba sinje uyakubo
wona lapho
asista kanjani
ovela khona ungaphi njalo libanceda njani abantu
ngisesolusi futhi ngisesolusi mina esolusi kwenye indawo abantu kusespringbokteni sesikwabeni
kodwa phela ungani ungamapulazi mbijana phela ngale
amapulazi futhi wona lawo anti amakhiwa sakathathele manje akusasizi phela lokwa
sokulinywani selilima inkuni kona ngayo
futhi kuyanyiwa eyi sorry mani eyi
ya okay
akula lutho futhi akula lutho
ye
akula lutho we need assistance from our government
yebo phela
that our government is failing to do so. Mm-hmm. That's the fact.
Yeah.
Yeah, what? If the government has tried by all means to equip us with something, it's not even an Ivan because something that is tangible. In the Ivan because put out this one of the friends and must sugar last year. Right, I
was on 42. I was on 42.
I'm going to say that.
I feel a sense. Nice, I wasn't for it.
Saka kumusha ndekupu uye zwe variko wari kuti kwa kamira sei panyaye kuna yekwe mvura.
Kumusha sopa ndi kwa chakonda wari kuti mvura hakuna ndocho kwa dichiriko.
Aiwa tinokutenda icha izvo mukoma tatenda.
Yes, ndi watenda mwa.
Pana mukoma dada D Gono wari kuti ndi Denek Gono kwa Mutare ndifonere iwo hamusati mambo ndifonera. Aiwa tichamboedza kukufonera iyi mukoma dada D Gono Gibbs.
Yeah, let's go back to Mr. Everson Ndlovu who is mutauko lo baba kukumalo. Yes, kwa tatu kumalo singai kuNdlovu. Baba kumalo chona njani?
Usiyachona njani
ndini? Usiyachona kumalo akutera abantu kuti lapo khona kungapi njalo injalo injani khona apa?
Mina ngilapha kobulawayo, injalo inkulu lapha kobulawayo, inkulu kakhulu sibili lapha emvela khona eGwanda kuwesi lapho kakhulu kudlula kobulawayo.
Singathi ke abantu badla njani? Nxa ungasitshela sibili ukuthi abantu ngelanga badla kangaki into ezinjalo.
Abanye abantu vele bayeqisa amalanga, abanye badla kanye ngemva kwesidiza, abanye hhayi badla kanye ngelanga. Njengabantu abadala abantwana yibo bayekuthi ekuseni kwesikhathi bayakhonisa ukudla iporiji, kodwa abadala badla kanye vele abasadla abantu phakathi kobunzima obesabekayo.
Ungathi wena ngombono wakho ubona nisokulobuzima sibi?
Ah, lapha sokulobunzima ngoba sikhuluma nezulu, izulu ali alikani. Komile sivindi konapha kunje kutsha umoya oqandayo kodwa kula zulu. Ukuthi la njengalapha sivela khona eGwanda ngale Gwanda North, abantu kade sibenathi inkomo ngawo January. Sibenathi inkomo emthonjeni.
Hey, kunzima ndoda.
Ah, sathi kokunzima sivini. Indlala enkulu esabekayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu phosela ukucina baba.
Hayi, sure sivini, hayi ungitshela ikolo ukuthi ngabe kuthiwa basithumele ukudla kumbe imali nje. Abamanye abantu ukuthi abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba abantu baphakathi kokunzima. Kuphi tholakala kanye. Ngemva kwesikhathi ukuthi uyibone kumele kube selayinini, abanye sikhuluma kunje bavukela khona emalayinini ekuseni kusesibhedlela. Le mali kayikho.
Hayi, siyabonga kakhulu ngathenela kusasa eKhumalo baba.
Hawu, siyabonga. Hayi, lathi sibongile shuwa tuwe mtembo sitembane.
Hayi, sibongile kakhulu baba. Prince Khumalo ungathenela kusasa. So that is Mr. Prince Khumalo is saying hunger is really devastating many families in Bulawayo and beyond.
Mm-hmm.
Says, you know, in most cases in Gwanda, you can have some rivers flowing and all those kind of things. But there's none of that. It's only, there are only a few places where you can find the, you know, the rivers flowing. So he says it's really tough.
Mm-hmm. Mm. We have our caller Mkoma Gono, vanga wachitini and Santambo Foni Rwasin Rukunzotika Anabo Panare. Tinokchinga Mizai Mkoma Gono Murikupi.
Tinokchinga Mizai Mkoma Gono
Murikupi. Mafara ere nasima vama pinda mshirongo.
Ya fara zvakanyanya.
Ehe, tichaurewo kuti kwakamira sei kwamutaro.
Kwamujari kwakaoma. Hakuna kana mvura yekunaya, ndeu mumunda angori mashanga. Hatisiri nyakana tarire kuti tichaona chikafu chinobva mumunda izvezvi.
Mhm.
Saka hatitozivi kuti tichararama nei, chibage huku huri kudhura. Hatisiri nyatarire kana kutenda kuti
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kurarama sei zuva nezuva.
Izvi tikutokorokoza zvenje kuzvika asi kukorokoza kwacho tikungomhanyiswa mhanyiswa nemapurisa saka hatitorina kana pekutangira hakuna chimwe chinoita kuita sati tatedzingirirwa kuti tichongogoridha muzina mutare.
Muri kukorokoza gold here kana kuti mangoda?
Kodi.
Hakuna mashurugu here manje atiri kunzwa anetsa.
Uko asati asvika asi kuti mapurisa anofunga ndoo ari kutotivhirunga.
Zvinofamba sei?
Vanotongouya kutendanisa murukova. Last time vakatombouya neimbwa vakarumisa-rumisa vanhu imomo.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende pari panyaya nyaya yenzara maiti chii?
Yakaoma vati vegere. Tiega tangisa kuti zvavo tikawana mari dzaita palisi yakasa kutenda chikafu chega kunana South Africa. Kana kuMozambique tinotsvagawo zvimwe zvinodyiwa ikoko. Zvino tichiri kuti tikwazie bhodha rakagumira kushanda pano pamhiri apa papa Redwin. Iri kwarichashandi. Saka vakatipawo mari inogona kutenge kunze tinokwanisa kutenga chikafu chega.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo Mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri kwamutare ikoko.
Yeah, let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So Mr. Ndlovu, you were talking about some solutions, you know, long term solutions of tackling climate change and drought. But we know that the problem is money. Money-wise, the government it doesn't have money, you know, to construct, let's say, more dams, to actually establish many irrigation schemes. And if you look at dams like Nchabezi Dam, it was built long, long back, but there's no irrigation scheme near it. And the same applies to other dams, you know, and irrigation schemes that used to exist, like Makwe, Chitripasi, and all those kind of dams. Irrigation schemes, they are completely, you know, destroyed. So where does the government start?
Okay, I'm quite aware of those challenges. I'm quite aware of the money issues, money challenges that the government is facing. But government has partners in business, partners in in the name of NGOs and other UN agencies like FAO, UNDP, and many more. I think it's an issue of trying to prioritize what must come first. The issue of food security is quite pertinent. And I want to believe that there are private businesses that are eager to invest in dam construction or in the resuscitation of the irrigation schemes that are currently not functional. There are many of these. Some of the dams that you started to mention is actually underutilized. And I'm not sure why. There's so much water in that dam, but unfortunately there is no irrigation scheme. I'm not sure why and what is stopping government, what is stopping the community from utilizing that water.
Mm-hmm.
That's a big question for all of us. But government can also go what we call build, operate, and transfer.
Mm-hmm.
You know, bring the private sector on board. Because we are benefiting that we accrue both to the government, the community, and to the private sector. In that way, government is able to get the resources that they need to try and revive agriculture in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yes, that was about the story. I'm going to start with the story. Baba Sithole, uchona njani? Baba Sithole, uyangizwe cingwani?
Ngiyakuzwa
thini? Yebo unjani? So ndisifone emlonyeni. Ukuze sikuzwe kakhulu. Yebo.
Ngiyakuzwa thini? Uchona njani?
Sithonile baba, injani indlala khona ngapha bantu?
Hayi, indlala igahile dibe, indlala igahile ngithi yokudlala.
Cha, usitshethi nxa usitsho njalo uJohn. Abantu badla kangaki ngelanga, njalo kuhamba njani?
Ukuthi mina ukuze bethi kujayele kumbe ngathi bethi kuqhelile kuba umuntu besidle ekuseni izemini izintambama kakusethi sakhe sekudliwa kanye abanye kabadli abanye neyitwala vela sisabonakali ikakhulu impuku vele emagrosa vela yitholakali sakhesi ngabona uthole impuku ithole igolide so indlala ayisenti yokuthiwa ngiyacatshangelwa elizweni lethu. Indlala ikhona, indlala ikhona sibili, uyabona izinda nxa uhamba abantu baphithizela bethinga impuphu ungene lapho ufice lapho abantu balayinile balayinele impuphu iye laphana into ezazingekho but kathesike sekukho ilayinile into njalo ungabona lapho ethe yalayinile khona iyakitholakala.
Singathi-ke ubuzima obunje nxa abantu bengazama ukuthi bethi behlale phansi baphumele izinqumo zokuthi kumele ukuthi nxa kuloku koma okunje sikunqabele ngendlela enjenjenje bengenzani abantu abasithole?
Ya mina nqanje ngokubona kwami ngibona ngani asendaba kahulumende, asendaba kazulu, asendaba kamambo nomthwakazi but yindaba yokuba izulu kalinanga inyaka ephelileyo. So into yabo ikhona ngokuthi ziyakusenga ukuthi abantu bangenza njani. Mina ngicabanga ukuthi abantu ngabe nje ba uhulumende labantu siyabambana, ama-civil society, ama-companies, ama-NGOs. Abantu babambane bazame ukulwisa umkhuhlane lo wendlala ngoba akwenzi ukuthi abantu bafe indawo zonke bebulawa yindlala. Kungaba njalo ukuthi uhulumende layavumele mba ama-companies, ama-individuals, ama-NGOs abafuna uku-import umuntu bayisethi umuntu bawungenise apha elizweni. Umuntu itholakale, impuphu itholakale ema-shop izinto. Impuphu yona yehle ingaze yadula ngoba ingaba khona but abantu bengenamali.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungadinelwa kusasa be baba Sithole.
Hayi, siyabonga baba Sithole.
Yeah.
Mm-hmm. We have our caller on the line. Hello, caller.
Hello, tete mafela sina mkoma jibs masera si.
Ai watiri wadi zvedu taura itinzwe mkoma Donald Mamboma.
Ah, ndakabva kumusha mazuva pera ndakandiriko for 10 days.
Ehe. Kwa kwakamira si.
Ndingati kubva uchibva pa Bridge Bridge kuna na Litumba kose Rupenga chii kuka mwenezi kose kuya.
Mhm.
Hakuna kuskopi ndamashungu hakuna kana chiriko. Vanhu vaya vanhu vane zvara zvisiri pachena nyange vakazorima kwa kusina kutonaya.
Mhm.
Mombe dzangofamba muminda musina kana chirimo. Handioni sekuti nyika ichaita gohora kana akagore rino. Chero mvura ikanzi yanayo ikozvino haa, it's too late.
Mhm.
Kuti vakuzorima vakuzokowa, ndora kuti vamwe vanogona kuzoita give up. Asi vamwe vasi vasacharima dzisa.
Saka ini
ndinogara kunyange.
Semaonero enyu chii chingaitwa kuti vari kunyanyo batwa vanenzara ava vabatsirikane?
Maonero anaya panotoda short term. Plan yekuti vana vasangano vakazvimirira vatendeke.
Mhm.
Apinde abatsire vanhu. Kana hurumende isamaona sekuti mhandu kana tanoshanda nemaopposition parties. Zvatagara tichiona zvaizvo kuti KIA inenge ichinzi pamwe inoshanda neMDC. Oxfam inenge ichinzi inoshanda kuti nemapata anotsikisa vana plan vana old vision. Hurumende apa ngaichisunungura ichiona kuti nyika ina chinhu mudura vaya harina kana chirimo. Ngavachitendera NGO abatsire apinde mukati mevanhu abatsire. Nekuti zvikaita maoko ehurumende zvezvava kushanda nemumapato kuti uori ubatoripi. Akatakike kundi vati NGO apedzi ariyo. Ndivo vanokwanisa kuverifya vachiona kuti uyu anokodzera kupuwa ndopi. Mukapinda maoko emakanzera zve zvashata zvava kuti uori ubatoripi haunondivhotera zvikazodii. Asi chokwadi chiri munyika ine zhara ndemazina.
Aiwa tinotenda mukoma.
Ndakazviona hapana kana chande chero mukabva basikiti miti yavo yava vakatora purazi ravo riya riri kumoria kumwenezi. Nengo yeye akutooma yose zvipiga zvakazvambobuka zviya. Saka haa chero mukavabvunza vanokudza izvi kuti nyika ine zhara vabva.
Abasikiti.
Vakuda kwake basikiti yambova akavhera yeye.
Aiwa tichavatsvaga tichimbovhunza kuti zvakamira sei asi tinotenda chaizvo mukoma.
Havo kumwenezi kunoti vane batambure kubata mufupire zhara hakune nyika ine zhara kuti mazenazi. Vandidavowo kuti vahurumende isunure chaku chaku.
Aiwa thank you so much mukoma Donald. Muve nezuva rakanaka. We have a WhatsApp message that just came in from Takawira Kampikinyu. Akapikinyu, we usually have him as a guest, I think, you know, a little while before, but he's been traveling. But he said, but honestly, things are not well in Zimbabwe. Mombe zirikufa, madibi akuchina, foot and mouth, and anthrax, wreaking havoc. So he's actually just saying he did visit Zimbabwe recently, and he's saying the situation is very bad. Mm-hmm. You know, before they had these dips where people would go and take their kettles to dip them, you know, for other diseases like, you know, ticks and, you know, other diseases. Yeah. But he's saying none of those are operational right now. Mm-hmm. So the situation is very bad. And then he says NGOs and government programs can manage to assist only 17% of the families, which leave 83% of people in need. We should rethink our reliance on maize as a staple food. It is foreign to susceptible to climatic shocks. Mm-hmm. Maybe beans, the government should stop subsidizing maize in regions 4 and 5 in focus and focus on livestock development in these areas. So that's his contribution.
So I think Mr. Everson Ndlovu is also an expert in agriculture. So, Baba Ndlovu, kumbe ngiqale ngiye kumashongane qala nga hayi kubaba Ndlovu mashongane kunjani ba
yanko
ye ungavusuze god
nibuye nini ngicede nyanga ngisekhaya sengila igol manje ngibe ekhaya ngo-December
ulimile yini khona ngale khaya
kuzikalima imvula ingalangi nje limanjana ayini imvula ayikho imvula
ye madodo kunjani kodwa tshirezi kome khaka lakho
omile kuoma kuti irrigation wazi le tshala kona akuna madamu le indawo ile tshitsako kakhulu wabona leti ithinga le ngibona kwinto yenzekala ko Zimbabwe neti uyabona ilizwe le Zimbabwe libe lifuze likhuluma kuti ilizwe leli line disaster manje uyabona ithi ulalele iradio Zimbabwe ayikhulumi ngendaba manje imangala la South Africa kuti ithi kungatshaya mkhukhu wabona la South Africa kaningi nengihlala emkhukhwini
ya
la igoni makutsha mkhukhu zozwa igovernment ibize ithi hey disaster yenzeke lapha manje igovernment ayingeneli bakhale manje le Zimbabwe indlala leya ilefuze yona igovernment ikhale ithi bakhulume kuthi selasi ayisi into yokudlala la singenelwe manje bathulile ayikho into bayenzayo.
So manje nxa abantu bengalimanga mashokanzi nxa bengalimanga ekhaya khona ngale tshirezi lizadlani
akuna into eyenziwako because akulimwanga ikomo zonke neti le ikinga ikomo sizingenisa ngekani le kugonarenziwoule te We see the Marifanga can only move the apostles in danger as a flake on a day. But if you like, go me the woman for more fun and that, we are one of them to attend a grandpa on the motor. When thing a lender, but we want to be a one of the South Africa about Kuluman, Mugula, China, the woman about Kuluman, Inca, about Kuluman, Mandele, Chokuji. Ukugula lokho eChina kwafika eZimbabwe abantu bayophela because la eSouth Africa bakhala ngokugula lokho eChina abakhali ngendlala bakhuluma ukuthi if ukugula lokho kwafika la abantu bazophela abakhulumi ngendlala okufana neZimbabwe.
Hayi siyakuzwa Mashonga ongathina kusasa ba.
Alright.
Okay, Papa, so that is Mr. Mashonga is from Chiretsi. He says he was at home, you know, up to the end of December. So he says there's nothing that he did in terms of, you know, cropping. Because there were no rains, but he says, you know, they are trying to take their cows and, you know, their cattle or livestock to Konarejo National Park. But normally the park's officials don't like it at all. So, but he says they're doing it by force because there's nothing they can do. So it's better to have a few cows saved than to save most of those animals. So he says people must balance those, you know. So he's a very bitter man.
Tomboenderera mberi tichikuchingamidza ipano pachirongwa chedu pa VOA Facebook page yedu yoshona. Lawrence Ziba ari panapa. Lawrence ari kuti the government is sleeping on the job. He's not very happy. Maroja Panastensi ari kuti hamufoni imi. Aiwa tichaedza kufonerai. Willard Majoni Manyanda ari kuti maskara seiko pachirongwa. Tiri kukunzwai ndiri kuno ku Free State now. William Majoni Manyanda akanda zvakare namba yake. Asendekera mwana wevhu aripano arikuti arikunyorawo talent muchema hanzi murise kuti tete mavini ndiri kuno kuZimbabwe ha kuri kurwadza kugara ndisikuzva kuti muri kupi munogona kunyora kwamuri kuitira kuti kana tichikukwasai tibvataziya kuti muri kupi.
So let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So people are actually raising some issues like, you know, planting drought tolerant crops, but we've seen this you know, happening every time when there's drought. The government makes some of these calls, but nothing happens. So what is going on? Why are people not prepared to plant sorghum, millet, rapoko, and even legumes?
Yeah, that's quite a pertinent issue to get on. But what I, my thought on that one is that we're so fond of maize to the extent that we have forgotten what used to be ideal foods in our region. That's the challenge.
Mm-hmm.
People don't realize that maize was actually stock feed from where it came from. But because of the impact of colonial living, people tended to favor maize instead of our own grain, sorghum, millet, and some other foods.
Mm-hmm.
It's very unfortunate. It will take concerted efforts in terms of education to try and re-educate our people to appreciate that these foods are ideal. In fact, I'm reminded of a saying during the HIV pandemic where Zimbabweans were actually reminded by a white lady from America.
Mm-hmm.
To say millet and sorghum are actually ideal crops for people that were living in HIV and AIDS. Imagine we are being told by foreigners that our traditional foods are ideal. It shows how much education we need in terms of re-educating our people to begin to appreciate what their forefathers used to eat.
Mm-hmm.
Both government and the other sectors, say the NGO world and the individual, should invest in re-educating our farmers. They need for that.
Thank you very much, and stay on the line. I guess we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Tete Masorazi.
Hi, what has Kira Tukora Nanuya Shemurkupi?
Ndiri kuti ndirutara mukoma enda.
Ehe, muri kupi mukoma?
Ndikutaura.
Taura itinzwi.
No ndiruda ngotaura hangu nezvendara yekumuchawo.
Ehe, taura.
saka nzara iri kumusha tete inini zvandiri kukumbira hangu inini kuda nekuti tangonzwana tese vana vekuZimbabwe nekuti kugara takachema eParis nezvika vamwe tiri kusiya vakadzi vedu vana ende makuriro vari kuita vari kukura sekunge isisu atisisiri na pfungwa vabereki but titori nepfungwa asi nekuona situation iri kuitika kumusha tiri kutiza munoziva kusiya imba yakadaro woenda kana tokusiya vana tiri vanhu vakuru ende Zimbabwe iZimbabwe inyika yanga ine tsika dzaidza yakazara but pari zvino izvi zvongoita sekunge ti tese hatina pfungwa but tine pfungwa asi ini chandiri kukumbira ngatibatane tese vanhu nekuti tikada kuti tigare
taura chirongwa titaure chinhu
nhare dzenyu hallo Call, I'm not sure what's going on with his line, but he was coming up with a very, very valid point. He says Zimbabweans should unite, because as much as people complain, but if people don't have a united front, then there's no way where people are going.
Yeah, Baba Ndlovu, abantu bangabambana bezama ukuthi benze abakwenzayo. Kambe kungalunga yini ngase sikhangela konke konke okwenzakalayo. Singangeni kakhulu kwezombusazwe, but sikhuluma kakhulu ngakhona ukuthi kuyahlupha udubo lolu lokoma kuyahlupha njalo ukuthi abantu abala kuhle
what December ngithole i-internet evela kubangani bami eGwanda North ngahamba ngodingela ngabona ukuthi i-internet ihlukandaka ivela njalo ngafika kule ngadi abayinikwa i-Durban Trust sebenomungu osizavuta I'm sure that they're sebenzisa balima bendawonye laba balimi bekhangele okungabanika ukudla okungabanika nemali njalo number two ngifanele ngabafowethu abaphila besegoli bengitshele ukuthi kithekhaya kube nyivileji ukuthi akwetelethi izakhamizi zibambeni zathenga injini yamanzi sezipampa amanzi semefuleni utshatshane usiya emakhaya azo sebezilimele imbhida benenzelele even le mumbu omncane ngoba indawo zincane but babenzele ukuthi indlala injani itshayile so ngokobambana abantu balakho ukuthi kukhulu abangakwenu okwesithathu esiwukuthi nakho bekhuluma lomza wami olima esegwanda wendlule khona ngalo izolonje ekuthenge amasaka estokfeed ezitshele ukuthi khona ngonovemba inkomo bezithengwa ngabathengayo between 800 to 2.5 thousand rand ekuthi babuyile sempikwet ekuthenga inkomo nge 2.5 thousand rand bayama abantu bathi akwenzi senezele ukuthi khona abathenga inkomo laba omidlulini bazakhuka bona bathenga amasaka basida kodwa sebefuna ukubuya bethatha inkomo almost mahala so izakhamizi ezibambele ukuthi a-a asibe ngechoyo zenzani eyi-one esigabeni lesi singarose ngabantu labo so mina nje ukhona abantu bangabambana babophe into abayebofa esigabeni sabo kuyatshintsha nendlalo iyabaleka
hayi siyakuzwa kakhulu ubambe khonapho ungayikatshana sinomuntu ecingweni mavula sikhumba
sikamaparisinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vezwa vatakutadza kufonera nhasi pano pa VOA Shona tinotikumbira riregererwa asi vatakwanisa kutaura navo tinokutenda ichaizvo zuva nezuva munenge muri pano uyezve kuna vava vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kutaura nyaya yenzara asi Gibbs nguva dzedu
dzinezvadzikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa So there's an issue there. So I think we're running out of time and we have to leave it there. With our guest this evening, disaster management expert, Everson Ndlovu. Mr. Ndlovu, thank you very much for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Kip Stuber in Washington, D.C., saying goodbye.
Aiwa pana mkoma vanyura pana pamkoma Jimmy Ben anzi kola aviringidzwa ne network yake but anga ni point arikutaura nezva mkoma vanga vari kuti vanhu ngava batani. Aiwa ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana pa Let's Talk ngatikurukurei apo tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika nekunze. Muve nezuva rakanaka.